Nengo idzi dzinoti batora rakavimbisa kuvachengetera dzimwe nzvimbo kuti vamire musarudzo sezvo rakaitira vechidiki nemadzimai. Mumwe wevanomirira vakaremara muMDCT mumasvingo vaHenry Chivanga vanoti nhengo dzavo dziri kunyunyuta zvikuru nekusapuwa mukana wekuti vamirire bato ravo mumakanzuru muparamende pamwe nekuseneti.
Ichokwadi vanhu havasi kufara especially kumacouncillors vakaisa maapplication avo vapana kana wadi imwe yakareservewa for persons with disabilities. Saka ivo vari kugunun'unawo chose, asi chatinoziva isu ndechokuti template iri clear, yakapa chikamu kuvanhukadzi, chikamu kuvanaveyouth wevo, chikamu kuvanhu vane madisability, asi hazvisati zvazadzikiswa. Asi chatinoziva ndechokuti prosesi ichiri kuenderera mberi. Tarisiro yedu ndeyekuti musangano chisungo chavo chavakaipa chayakapa inofanira kuzadzisika.
Vachivanga vanoti mumasvingo vanhu vakanyora tsamba dzekupinda musarudzo vakamirira vakaremara vaifanirwa kusiyirwa mawadhi avo kana dunhu ravo, asi izvi zvinonzi hazvisi kuitwa sezvo mudunhu makangowanikwa munhu mumwe chete chete kwachivi. Pastor Kava Mugwadi vanoti havasi kufara vachiti zvinoratidza kuti bato ravo harisi kukoshesa vanhu vakaremara.
Tatiri kuchema chema nacho ndechekuti havasi kuva kliye pavakagovera mawadhi. Vakagovera vachipa kuti kota system youth kwakati kwakati, madzimai kwakati kwakati, disability kuma councils haina kuwana anything, kuma MPs House of Parliament we have got only one Chivanga who demanded it on the meeting yatakaita na president. Atingati wakaipuwa nekota system, wakaidimanda patakaita meeting na president chamisa kwakauya kuno kumasvi. Vakatimbisa havasi kuda kubuda pachena kuti vari kuchipa here, ende tiri kungovabvunza, vari kungotsenga-tsenga mukanwa nezvazvo.
Vakaremara vanoti vakasabatwa zvakanaka pasarudzo dzebato zvinogona kuzorishayisa rutsigiro kuvamwe vavo vakawanda vanovhota munyika yose. Vachivanga vanoti vanhu vakaremara munyika vanosvika mamiriyoni maviri uye vanokwanisa kuvhota vanosvika zviuru mazana masere, hunova huwandu hunogona kuwinisa bato pasarudzo. Asi vanoona nezvevakaremara muMDCT vaDennis Mudzingwa vanoti sezvo sarudzo dzichiri kuitwa, zvichemo izvi zvinogona kugadziriswa.
Zvinogona kuva zviri kuitika ndezvokuti vamwe vanenge vari mumusangano kumaprovinces vanogona kusara vatine ruzivo rwakakwana pamusoro pekuti vane madisabilities vane kota yavo. Asi ticharamba tichitaura na national chairman avo vanotungamira nyaya dzemaelections musangano yeMDCT kuti vanyorere kumaprovinces vachivadzidzisa pamusoro pedisability court.
Vakaremara vava nemakore akawanda vachiti kana muhurumende havasi kupiwa mukana sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.